Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndiri Maikove. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nezvechirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega rega, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Nhasi muchirongwa tino mumwe wevechidiki ari pachirongwa ichi, vaRobson Chere. Ngatiendei kuna vachere kuitira kutinzwe maonero avo pamusoro pechirongwa ichi. Vachere, ndinomugamuchirai muchirongwa mukoma. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship mune ruzivo nacho chine chidangwa chokusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana siyana. Tisati tatanga kukurukura nezvechirongwa ichi mukoma, tiudzeiwo zvizere pamusoro pebasa ramunoita.
Ndinotenda zvikuru mukuva pachirongwa chino. Ini ndiri murayiridzi wekumaruwa, ndiri murayiridzi wezvidzidzo zveumhizha, masubjects aya atinoti emasciences. Ndiri murayiridzi paAkshurazi High School, uyezve ndiri munyori mukuru secretary general wesangano rinonzi Amalgamated Rotary Union of Zimbabwe, sangano iri rinoona nezvekusimudzira dzidzo yemumaruwa, uye rinoonazve nezvemagariro nemashandiro akanaka ewarayiridzi panyaya dzemuhoro, kuti varayiridzi vari kuona mihoro yakakwana inofanira kunge ichikwanira here, uyezve pane zviri kuitwa here zvinokwanisa kuti zvisimudzire upenyu hwevashandi vanova varayiridzi vachinomirira. Ndinoitawo zvakare zvebudiriro yenharaunda yatinoti Community Development Work, apo ndichishanda nesangano rinonzi Citizen Manifesto, uye ndinoshanda pakuona uye kukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu atinoti mahuman rights.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi?
Inyaya yekuti chishuviro changu ndechekuona dzidzo yemumaruwa ichibudirira zvikuru. Izvi zvinozoitawo kuti dzidzo yekumaruwa ikange yabudirira, upenyu hwevagari vemumaruwa hunowanika huchasumukira. Kunoku tinenge tichisangana nanamuzvinafundo tichitarisa kuti ini ndiri murayiridzi wemasubject eumhizha, saka anamuzvinafundo wemaareas akadaro tichisangana nawo achitipawo pfungwa dzokuti dzidzo yekumaruwa ingakure sei. Totati America kuti inyika iri pamberi zvikuru panyaya yetechnology, tingaitawo sei kuti tiwandudze dzidzo yedu yekumaruwa inge ichisumukawo, tinge tichikwanisawo kusvika pari nani pabudiriro yemumaruwa.
Mane nguva tingati mavhiki maviri muri kuno kuAmerica muri pachirongwa ichi, pane zvamungati madzidza here zvingasimudzira vechidiki vekuZimbabwe?
Ya, pamasvondo mashomanini atava kuno tikafamba nzvimbo dzakati wandei dzisingaiti muno, pane zvese izvi pane maopportunities akawanda atati atasangana nawo anokwanisa kubatsira vechidiki vari kumusha. Nyika nairipo zvokuti chero tadzokera kumusha tinokwanisa kuwandudzawo kuti zvikoro zvedu zviri kumusha zvinge zvichikwanisa kubatsirwawo nezvikoro zvekuno mune zvimwe zvezvishandisiro zvavanenge vachida. Pane dzimwe nguva vana vedu vanenge vabudirira kunyange muzvidzidzo zvavo vachinge vashaya mari, vaya tinogona kuvaunzawo kuno kuvodzidzawo pachena vaizodzoka vachiita development mumusha.
Nguva ndiyo yadyanana. Pedza chirongwa muchitipa mazwi enyekupedzisira pamusoro pechirongwa ichi.
Mashoko andingangodi kutaura zvangu ndeyekuti zvakakosha kuti isu wechidiki hatisi vatungamiriri vemangwana. Tisu vatungamiriri vanhasi nemangwana. Africa iri kuda vatungamiriri vechidiki vanoona kuti remangwana rakamira sei, ririgadziriswe kuti remangwana kuti Africa yedu inge ichienderera mberi. Tikadzidza kuti hurumende kuno ihurumende inoda vazvizvarwa zvayo, vagari vayo, uyezve kuvatungamiriri vese vachazova muAfrica zvinhu zvakakosha izvo kuti vange vachichengetedza zvizvarwa zvemuAfrica, nekuti hurumende dzinofanira dzichichengetedza vagari vemu, nekuti ndo chinhu chakanyanya kukosha.
Muri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna vaRobson Chere, mumwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMikeBIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 paInstagram nepaTwitter. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connections, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, Bye-bye.